nyundangana karandariona zvinotosangana vese vekumasvingo panomuda chakanaka here zvinotosangana vese vekumasvingo panomuda chakanaka here asi pamwana mandidongorera pamwana mandidongorera pamwana mandidongorera dongo dongorera
nezuro ndakambotaura newe
Dechinarwere baba harare paneka kudongorera kakaitika dongo dongo asimakanganwa
chandouza mai vako kuti ndipe ipe mwana ndiende naye nino
inoratidza
mai nababa ndipe ipe mwana ndiende naye nino
inoratidza
mai nababa ndipe
ipe mwana ndiende naye
nino
inoratidza
mai nababa
uchauya
lini
uendere ni kundo
Wakaropafadzwa unashe tine rudo rwekulasi last number Vatisiye tivake muri musha wedu sina maburi Vanoda kufeketsera hatichaite tinovagura musoro kugura muswe kugura musoro tinovagura musoro kugura muswe kugura musoro tinovagura musoro
mwana ndiende naye nino Maina baba ndipe
ipe mwana
ndiende naye nino
inoratidza
maina baba
uchauya
lini
uendere ni kundo
unoratidza 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 maina baba
Uchauya
lini
uendene ni kundo